Manirakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu gunyana 8, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Gandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanosarudza vaConstantino Chiwenga navaCampbell Mohadi sevatevedzeri vavo avo vatoreswa mhiko dzekutanga basa. Asi kudzoswa kwavaMohadi semutevedzeri wemutungamiri wenyika uye kusavepo kwemunhukadzi pazvigaro izvi kunosimudza mutauro munyika. Makanzuro emunyika anoenderera mberi nekudoresa mhiko makanzuro akakunda musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasarudza vatevedzeri vavo vaviri muhurumende yavo vanoti vaConstantino Chiwenga navaCampbell Mohadi avo vatoreswa mhiko dzekutanga basa nhasi muHarare. Kuti tinzwe zvizhinji ngatibatei Tobias Mudzingwa ari muHarare.
Vaviri ava vatoreswa mhiko nemukuru wevatongi Chief Justice Luke Malaba pamberi pemutungamiri wenyika vaMnangagwa kumuzinda weState House. Asi kudzoka kwavaMohadi muutungamiri wenyika kwakonzeresa kugunun'una kwakanyanya munyika nekuda kweunhu hwavo mushure mekumbosiya basa nekuda kwemhosva dzepabonde dzavaipomerwa muna 2021. Vachitaura nevatori venhau mushure mekutora mhiko, mumwe wevatevedzeri ava vaChiwenga vati vachashanda nesimba kusimudzira nyika yeZimbabwe.
Tava kutanga tiine simba rakanyanya kuvaka nyika yedu yatinoda tichitsigira mutungamiri wedu vaMnangagwa nomuono wavo wekuona kuti upfumi hwenyika hwasimukira.
VaMohadi vavimbisawo kufambisa basa renyika mberi.
I've been serving the nation since the coming in of the Second Republic.
Ndiri pano kuzoshandira nyika yangu. Ndagara ndichiishandira kubva pakapinda hurumende yavaMnangagwa uye ndicharamba ndichidaro. Tine urongwa huripo hwatichange tichiparura kuitira kusimudzira upfumi neupenyu hwevanhu.
Asi mutauriri webato rinopikisa reCCC vaPromise Mukwananzi vanoti havaoni utungamiri hwavaMnangagwa vakatsigirwa navaChiwenga navaMohadi huchiunza pundutso munyika. Mumwe mudzimai anorwira kodzero dzemadzimai ati anoda kushandisa zita remadunhurirwa rekuti Mai Jatirofa anoti akatyamadzwa nekudzoka kwavaMohadi uye kusavewo nemudzimai apiwa chigaro chemutevedzeri wemutungamiri wenyika achiti zvinoita sekuti hurumende iyi hairemekedzi madzimai.
Izvi zvinhu zvinokatyamadza kana ndakatarisa kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika wagadzwa patsva zvakare vakambosiya chigaro nenyaya dzaimbotaurika dzakanga dziri kumatare edzimhosva. Chatisingazivi ndechekuti nyaya idzi dzakazopera here maringe nezveofisi yavo pakuzogadzwa kutsva uku. Nyaya yatingada kuzivawo takamirira madzimai.
Mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba vaudza Studio 7 kuti vanga vari pakati pemusangano apo vanga vachida kubvunzwa nezvekudzoka kwavaMohadi semutevedzeri wemutungamiri wenyika ivo vanga vaine nyaya dzakambovatevera kumashure. Asi munyori anoona nezvemitemo mubato reZANU-PF uye vari nhengo yePolitbureau vaPaul Mangwana vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa chaitwa navaMnangagwa mukusarudza vaMohadi semutevedzeri wavo.
Mukosheni medu vakanyorwa mhosva dzinoratidzwa munhu kuti agone kuita president kana kuti vice president. Havana kubatwa nemhosva saka vane kodzero yokuapoindwa kuti vice president.
Ukuwo mutungamiri webato rinopikisa reLead Muzvare Linda Masarira vanotiwo vanga vachitarisira kuti pavatevedzeri vemutungamiri wenyika vaviri pachavewo nemumwe chete wechidzimai. Panyaya yavaMohadi Muzare Masarira vanokurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti rugamuchire vamuhadhi sezvo pamunhu wese mupenyu pasina kana ani zvake asina chipomerwa.
Vamuhadhi vakanga varizaina voga uye ndinovimba vakadzidza zvidzidzo zvavo. Vazhinji vedu tinoda kuona zvitanda zvirumaziso mavamwe tisingatarise zviri mukati mamaziso edu. Saka saizvozvo ngatigonei kunovagamuchira ivo vamuhadhi.
Valazara Sauti vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti vana veZimbabwe vaitwa mafuza kubudikidza nekugadzwa kwevatevedzeri vavamunangagwa ava.
Va Emerson Mnangagwa vadzosa yatinoti iyo Deadwood vachivenga vanga vambo vanga varimo. Vamahadhi vakambouya vakaita nyaya dzavo idzo dzavakambomiswa padivi. Saka kuvadzosa kutora vana veZimbabwe semafuza sevanhu vasingafungi.
Vamwewo vari munyika vari kuti kudzoka kwavamuhadhi navachiwenga kuroreva kuti hapana chiri kuzochinja munyika. Naizvozvo ngoma ndiyo ndiyo mukutambura imomo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vasvitsa zvitupa zvekubudirira muzvidzidzo kuvadzidzi vanodarika zviuru zvishanu nemakumi matanhatu vepachikoro chedzidzo yepamusorosoro cheUniversity of Zimbabwe pagungano rekupemberera kupiwa kwezvitupa rechimakumi mana nembiri pachikoro ichi. Mutoro wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vanova mukuru wezvikoro zvepamusorosoro zvose munyika vasvitsawo mudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa chitupa chePhD, Doctor of Philosophy, Honorary Degree in Law. Hurumende ichiti Committee yeUniversity of Zimbabwe yavapa degree iri nekuda kwemabasa ekusimudzira varombo avari kuita. Pavadzidzi ava zvikamu zvinodarika zvishoma makumi mashanu kubva muzana 51.8% vanhukadzi, kuchitiwo chikamu chingangosvika makumi mana nesere ane zviga zviviri kubva muzana 48.2% vanga vari varume. Vachitaura pachiitiko ichi, mukuru wechikoro cheUniversity of Zimbabwe vaPaul Mapfumo vatenda vaMnangagwa zvakanyanya vachiti vasimudzira dzidzo yepachikoro ichi neutungamiri hwavo. Asi aimbova mumwe wevaitungamira sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro reZimbabwe National Students Union vachapiwa naShechiriga, vanoti vapiwa havo zvitupa zvokupedza kudzidza vadzidzi ava asi kutambura kwakamirira vakawanda vavo sezvo kusina mabasa.
Vadzidzi ava vanova vechidiki muhwandu hwavo vajoina mamiriyoni evechidiki vakadzidza vakatirika macertificates avo pamadziro nokushaya mabasa. Nhasi vanopinda munyika isina basa, ine ikonomi yakadhanga nyika isingaremekedzi pfundo yavakawana pamakore yakapfuura.
Ichi chirongwa chekupa vadzidzi vemuzvikoro zvedzidzo yepamusorosoro zvitupa zvokupedza dzidzo changa chiri chekutanga chaitwa navaMnangagwa kubva pavagadzwa kuva mutungamiri wenyika kepiri vhiki rino. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
VaJacob Mudenda naamai Tsitsigezi veZANU PF nhasi vadongwa kuve mutauriri nemutevedzeri wemutauriri wedare National Assembly vasina kupikiswa mushure mekunge darire dzinodzokorera mushure mekunge nhengo dzeCCC dzatadza kudoma vanhu kuti vakwikwidze zvigaro izvi. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
VaMudenda naamai Gezi vabva vagadzwa pazvigaro zvavo nemutongi mukuru wematare munyika Justice Luke Malava. Asi vasati vagadzwa mamboita zvewezvowe mudare sezvo nhengo dzeCCC idzo dzanonoka kuuya mudare dzasvika vaMudenda naamai Gezi vadomwa kare dzatanga kuimba dzichidzivirira kuti vaviri ava vasagadzwa.
Honorable members.
Vakafano bada chinzvimbo chevanokokera nhengo dzeCCC muparamende vaAmos Chibaya vaudza Studio 7 kuti vange vachida kukwikwidza zvigaro zviviri izvi asi sarudzo dzaitwa nguva dzisina kubvumiranwa.
Tange tichiita kokasi sepaMP edu kusarudza avo vanenge vachizotimiririra pazvigaro izvi tikawirirana navachokuda kuti urongwa hwose hwaizotanga nhasi nenguva dza11 o'clock. Asi tazotatikamara patatavuya toroda kuti hazvatopera vanoita ivhini before 10 o'clock. Saka tashaya kuti ko vaakuriga futi nekuparamendi marigiro avakaita kumaelection Saka tatoka shamara tukushamu kufambase.
Vati advocate Eric Matinenga na Mai Miniele Kumede ndio vange vachifanira kukukwidza pazvigaro zvemutauriri nemutevedzeri wake. Asi vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vapupura itogare pi vanoti vafara nokudomwa kwaitwa vamudenda vachiti ndiye munhu anokodzera kutora chigaro ichi nekuti vanogona basa racho.
Mutemo unenge urimo mumastanding orders parliament procedures zvine zvirimo kana tatosarudza tasarudza vauya vomanya vamwe vakabvisa matai asi tatosarudza.
Mumashoko avo mushure mokugadzwa vamutenda vati vanofara chose kuti paramende yechigumi ine nhengo dzechidiki dzakawanda vakakurudzira kuti dziite basa nemazvo. Vati wazvina kunaka kuti nhengo dzeparamende dziite zvimumu mumudare vachiti dzinofanira kutaura zvichemo zvevanhu vadzinomirira pamwe nekuvamirira zvakasimba pamwe nekuita mamwe mabasa adzisina kunzi dziite pamutemo akaita sekuenda kundufu michato nezvimwe. Kudare resenate Amai Mebo Chinomuna vakunda vaFelix Mafave triple C nemavhoti makuma shanu 50 vamafava chiwana mavhoti makuma viri nemashanu 25 kuti vadzokere zvakare pachigaro chemutungamiri wedare iri. Vamai Kinyambuya vakunda Amai Maki Chakabuda mushure mukuwana mavhoti makumana nemapfumba mwe 49 Amai Chakabuda vakawana makuma viri nematanhatu 26. Vanongorora zvimatongerwo enyika vakazvimirira zvakare vari mukuru webato reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vashora kudzorerwa pazvigaro kwevatungamiri veparamende vaivepo muhurumende yadarika vachiti pave kuda vamwe vatungamiriri vane mazano matsva. Aka kaveke chitatu vamudenda nevamwe vavo vachisarudzwa kuramba vari pazvigaro munemo nyaya makanzuro akawanda munyika nasaenderera mberi achitoresa mhiko makanzuro akakunda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapfuura. Izvi zvaitika kumakanzuro eguta remasvingo Gwanda Bulirima nemangwe nezuro kanzuro dzemaguta emutare eVictoria Falls dzakatoresawo mhiko makanzuro akakunda musarudzo. Mudhorobha remasvingo kanzuro Shandeu Chiwara vavimbisa kuti vachashanda nesimba kuti vanhu vagare zvakanaka. Vasengerai Manyanga vezano PF avo vaive mukanzuro yapfuura vatsidza kuti vachashanda nevamwe vavo kubva kusisi kuti vanhu vagare zvakanaka mumasvingo.
Tine maprojekti akawanda tinoda kuti tiite sekanzuro tichibatsirana tiri pamwe chete semacouncillors 13.
Svondo rino mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhengo dzeparamende nemakanzura vange vari kutora mhiko dzebasa izvo zvinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika zvinoratidza kuti hurumende yave kutanga kushanda zvichitevera sarudzo dzakaitwa mwedzi wapera. Vari kutarisira kuti makanzura ari kuuya achavandudza magariro avo kuburikidza nekuzadzisa tarisiro dzavo dzinosanganisira kuwaniswa mvura yakachena, kutakurwa kwemarara uye kugadzirwa kwemigwagwa Ndakamira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa nasi zvaratidzira muCape Town, Johannesburg nekuPretoria zvichikurudzira kuti kuitwe sarudzo itsva uyezve kuti hurumende yeSouth Africa isatsigire zvakabuda musarudzo dzinonzi hadzina kuitwa zvakanaka kuZimbabwe. Mukusiyana nezvenyaya iyi Taboka Ncube weStudio 7 abata vakuda kwaShe Ncube vanova mumwe vakatanga musangano weProgressive Zimbabweans in South Africa.
Chinangwa chedu chekuti ratidzire tikuedza kuti tipimudze manzwi edu anzwikwe sezvamunoziva takabva kuita sarudzo zvisina kufamba zvakanaka idzo dzakazopedzira vamwe vazvigadza asi isusu sevanhu vanoziva pavakavhokera zvakabuda musarudzo sandizvo zvakaitarisira nekuchemawo kusadhadzi neafrican union neunited nations kuti dai varambawo vakamira nesu vasatisiya sezvabasa ravakatanga rakanaka vakaita mafindings avakaita vachitaura kuti aiwa sarudzo dzinoita zvakajeka tinoda tinoshuva kuti dai zvichikwanisika paite sarudzo patsva uye tiri kuchemawo kuti hurumende yeSouth Africa iregedze tsika yekutigira utongi wakaipa urubitika kuzimbabu. Uye izosho chambatira wakuti nyaya immigration ya wano garo chema. Nyaya ma Zimbabwe ndanenga chuya kuno ajitaga kushaya ukurarama. Ibra ya pera wakuti.
Shoko renyu uombe, muruda kurusita kunani.
Changatine shoko rangaraka nanga shukuru seibu. Mende South Africa, tungamiru wenyika ya South Africa wasiri orama po. Na wafikile mbalula. Jambo tine ANC itaizweri robato uomberi notonga. Notungamira South Africa. Tukuona kujibizana kwa avone mwende zanu pia. Saka zuno tiri wadza kuti kiri kutiza na amoku Zimbabwe ya kakonze fane zanu pia. Iwo mebatu rao vano tijira jirisho. Saka tiku kumbirisa kwa wadu tati zama kumbira. Yeti alamba kumbira kwa wadu zidae lambo shika pa wano tora danu. Rekuti wawone sebo nukuti tino zivabu kana waka gara wana wamu wawo pasi. Tezo ziri chamwari ne chamwari. Waka wawone sa chukwari kuti aywa. Dae vai zakita mzaka naka. Nikaedi ya Zimbabwe ya shanda. Iri dambu zikorero kuti vanhu vanenge vachitizira musa dzavo dzino dzarango pera.
Kumberi chii chimwe chatinga tarisira kuti muchange muchiita.
Tiri kuronga kuti tichironga imwe ungano hombe inofanira kunge ichazoita kuti iite break record in South Africa. Iyo yatinoda kuti probably timbotono vhara iri embassy chaiyo yekuZimbabwe. Tachambotono garapo kwezvimazuva kusvika vanzwa kuchema kwedu. Tichiri kuda kudecide kutone kuti toenda kuembassy here kana kuti toenda kuLuthuli House inova iyo ye batu re ANC. Then after that tiri kuronga kuti tigonoratidzira zvakare Messina border.
Vanga vari vakuda kwaShe Ncube vanova mumwe vakatanga musangano weProgressive Zimbabweans in South Africa vari parunhare muCape Town South Africa naTaboka Ncube weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vagari vemuCameroon vati vanhu vakanga vakapakata zvombo vaimisa dzimotokari kudzipura pamwe nekudzipisa izvo zvakauraya vanhu vangangoita vaviri kukurwiswa kwakaitwa musha weMuweva uri mudunhu rinotaurwa Chirungu kuchamhembe kwakadziwa kumawirira kwenyika iyi neZuro. Gurukota rezvemari muAmerica amai Janet Yellen nhasi vati vachashanda kumusangano weG20 uri kuitwa kuIndia mukupera kwesvondo rino kuwedzera mukana wekuti World Bank neInternational Monetary Fund vakweretese mari. Amai Yellen vativo vachashanda kusimbisa rutsigiro runopiwa kuUkraine nepasi rose panguva yavanenge vari kumusangano uyu. Vagari vakawanda munyika zvikuru vekumaruwa vanoti upenyu huri kuramba uchioma zvekuti vemabhizimusi vave kuramba mari yemunyika zvisinei nekuti vachangobva kunosarudza vatungamiri vatsva. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Munzvimbo dzekumaruwa dzakashanyirwa neStudio 7 mumatunhu yeMashonaland West, Mashonaland Central neMashonaland East, vagari vakawanda vakagumbuka nezviri kuitwa nevabhizimisi zvekuramba mari yemunyika vachiti vanoda madhora ekuAmerica chete. Mumwe asiri kufara nekumanikidzwa kutenga nemadhora ekuAmerica ndiamai Delight Ngwaru vekumusapakaruma murinhu reMashonaland West. Avanoti kurambirwa kutenga nemari yemunyika kwavaomesera upenyu hwavo sezvo pasina kwavanowana madhora ekuAmerica. Amai Ngwaro vanoti pamusoro pekurambirwa kutenga nemadhora emunyika zvinhu zvakawanda muzvitoro zvave kudhura zvakanyanya vachipa muenzaniso wekuti marita maviri emafuta ekubikisa ari kuita madhora matanhatu nechidimu kumaruwa kwavagere asi achitengwa nemadhora mana chete kumaguta.
Kurita zvemafuta inda $6, kurita yeshuga inda $3, inda flour inda $2. Acho kunova dzikoshi zvavo tivane kutenda uri vane kubatsirika nokuti mari yacho ukaibata chero ukaibata $10 yayo uri kuzoga nezvinhu.
Kusamira zvakanaka kwemigwagwa ndechimwe chikonzero chinonzi chiri kuwedzera kukwira kwemitengo yezvinhu sezvo vedzimotokari vachidhurisisa kana migwagwa yakaipa. valame kugoledema rekuguruve mudunhu remachonale central vanoti mabhizimisi avachada kutambira mari yemunyika anove mabond uye kunyange paine chenji vanoti mutengi atore chimwe chinhu chinoenderana nechenji yake
zvekuti hapana chenji chenji inovane munhu mabondi.
Kudhura kwezvinhu kumaruva kunonzi kwave kutadzisa madzimai akawanda kutenga zvikwanisiro zvekushandisa panguva yavo yekutevera sekutaura kwemumwe mudzimai wekumaronda mashanu mudunhu remashonal and east.
Ndoona mari pamwe ndoinonetsa kumamamari yekuti ugare uchitenga nguva yega yega ugona kuishaya.
Asi mumwe muzvina bhizinisi kuguruve kumashonal and central vaonisimo rukate vanoti zvinhu zvinozodhura nekuda kwemari yekutakurisa yavanowedzera sezvo vachitenga zvinhu kubva kuHarare. Varukate vanoti kwavanohodha hakutambirwe majora emunyika kanawo kuti vashandise makadhi ekumabhanga kana kuti kuswaipa izvo zvavanoti zvinozoita kuti vatengesewo nemajora ekuamerica chete. Vachitora mhiko yekuva mutungamiri wenyika nemuvhuro svondo rino vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti vachaita zvose zvavanogona kurerutsa upenyu hwevanhu zvikuru vekumaruwa. Kunyange hazvo vamwe vemabhizimusi vari kunzi vari kuramba kutambira majora emunyika, hurumende yakayeuchidza veruzhinji kuti jora remunyika ndiro richiri mari inobvumidzwa kushandiswa zviri pamutemo, kunyange hazvo nyika ichishandisawo majora ekuamerica nedzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kurambwa kwemari munyika nevanotengesa zvinoratidza kuti vanhu munyika vave kushandisa majore ekuamerica zvakanyanya kudarika zviri kufungidzirwa nehurumende.
Ikonomi yedu iri iri highly dollarized. My economic agents vari kuprefera kunge vachishandisa ma United States dollars kuita matransactions.
Mumwe anoongorora zveupfumi achishanda neGimri Finance vaGilbert Mponda vanoti chinofanirwa kuitwa kugadzirisa dambudziko iri kukudzurudzwa kwemari kuti pave nemari yemunyika $1,000 kana $5,000 yakabatana kuitira kuti vanhu vakwanise kugarisa mari muchikwama kwete mumabhegi sezvavari kuita pari zvino.
Sazvoona kuti manotes atinawo akufanira kudzurudzwa. Takufanira kuitawo note maybe kana re-1,000 kana re-5,000 riri one note remabhoni.
Gore rino hurumende yakamboumba komiti yemakurukota matatu kuti iongorore kukwidzwa zvakanyanya kwemitengo panguva iyo nyika yakanga yave kuenda kusarudzo. Asi kusvika pari zvino komiti iyi hapana chayati yaita nezvenyaya yekukwidzwa kwemitengo iyi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kanawo gavhana weRBZ Dr. John Mangunja kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Asi vanogara havo vachiti hudyire hwevo vemabhizimisi huri kupa kuti vadhurise zvinhu, asi vemabhizimisi vanoti mitemo yehurumende isina kujeka. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi anosanganisa mitambo yemadrama nemimhanzi kufadza veruzhinji, Enoch Chisale, anozivikanwa nekutamba pamwe nekuimba achishandisa mazwi akasiyana siyana kuumba chikwata ari ega achizviti vabhanda Mai Moses, Gogopiri kana Chisale. Ngatinzwei achiita hurukuro na Ivan Zininga weStudio 7.
Vachisale mumwe munhu wewe akangozvidzikamirawo vita ravo chaivo chaivo zvichinzi Enoch Chisale. Vakakurira munzvimbo yemhangura zvemakore regaiti sani razvo, but vakazopinda muHarare havo 2008. Gore riya I think most Zimbabweans know kuti igore ripi. vati ndo pavakazopinda muHarare ndo ana John Lake come to town iva.
Takambokunzwa yemutaura ze 15 billion ndipo pamuri kutaura era.
15 billion yange yato later.
Saka kumhangura manga muri kupi because it's time kutenga mabakari sikamuyamya pa Central Stores.
Okay, ya mabakari mukunyatsoziva. Mabakari sika kwakuri kuchebanga and then isusu takakurira mudamba village. Saka taitonotenga wachingwa kwa bakari.
Mudamba musaka maitoenda kuzvigure here?
Kana utori mudamba utoziva kuti zvigure waitomboenda hako but kwete kunotapa kunoona.
Handidzika. Alright. Saka mapinda muHarare matanga kuita yemuHarare. Chii chakazokusundai kuti iko zvinezvi takuona kuti uyu chisale watakuona uyu hasiri wataimboona kudhara uyu waikozina akunakidza sikere.
Takazvitanga kudhara chitsale unhu wake akautanga kudhara kubva kuchikoro chachete pachikoro ndaitozikanwa ntinzi webhand zvekutamba izvi ndakatanga kudhara chandakatanga kuti the keyboards ndeni madrum
imi kana makazvitanga muri kuchikoro izvi vabereki vaiti chii manje mukomana achitanga kuita madrama achitanga kurova madrama
chitsale yanga itori njururani zvairambidzwa ndozvaaiita but vabereki vangu vasingazvidi izvozvo vaibviita zvechikoro mumwe musi akatombobvarurwa masaga iwayo madrums iwayo tikarwadziwa steric but hazvina hapana kubvarura pfungwa dzakadziri musoro vakabvarura matiga masikana nhasi ndichingongoita izvo
ndomutewera kwesiko ndatita kusimbira.
Saka vanhu vari kutambirana sei nezvamuri kuita izvi tinomboona muchirova kwaya yenyu muri 9 zvinozvimbofamba seiko paya paya
tinoziva kuti vamwe vane mareasons avo ekusatambira zvandinoita vamwe vane mareasons avo ekutambira zvandinoita and vamwe vari pakati nepakati anenge achifarira zvinenge zvichiitika but kuzongoona chitsana akaita crossdressing chete haanobhata aiwa auya atiperere because akaita crossdressing saka zviri paviri vamwe vanozvifarira vamwe vazvifarira vamwe vanozvifarira but vari pakati nepakati
asi vemhuri neveukama vanonzwisisa handitiri kuti aiwa chisala ari kuita zvaari kuita
inini ndine mutemo wekuti tingade kunzwisisa zvinomuti akadaro anodawo kunzwisisa we get along saka ndisingazoziva kuti paveukama asinga zvinzwisise njani but ndinongoona hangu achipara
kamuchinzwa kambo kanonzi ndomutevera Jesu muchibvawo kunzwa hurukuru yaitwa naInok Chisale naibva dzinenge Studio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare svondo runouya kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu tumirai namba dzenyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-031 musakanganwa chirongwa chelive talk na 8 PM manheru ano apo tiri kutarisa nezvekugadzwa kwevatevedzeri vemutungamiri wenyika pamwe nekusarudzwa kwevatauriri vematare eparamende nesenate pamwe nevatevedzeri vavo kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 anokuoneka yana mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai muna Praxidus Jeremiah.
kuisika tisen.